Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ya na uzebu za nasi muvuro chikunguru 24-2017. Sangano re World Vision robatsira vana vechikoro mudunhu rewange kuitira kuti vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa kwavo kuitira kuti varambe vachienderera mberi nedzidzo. Mutauriri weRenewal Democrats of Zimbabwe vapishai mushauraya vanobuda mubato iri vachibatana neNDC inotungamirwa navamogen Tsvangirai iyo vakatanga vari bato iri risati rapatsanuka. Sangano rinomirira magweta munyika reLaw Society of Zimbabwe rinoti rasvitsa nyaya yaro kudare rekumusoro kuitira kuti dare iri rirambidze makambani anotevera zvikwereti kuti asanetse vanhu sezvo asingabvumidzwe nemutemo kuita izvi. Chizvarwa cheZimbabwe Muswankosi Donia Saurombe anoita mudzidzi mudiki muAfrica yose kupedza zvidzidzo zveDoctor of Philosophy aine makore 23 ekuberekwa. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa kukundwa kweZimbabwe Warriors neNamibia neZuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am n4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.